Mangwana na kanaka vatereri, tinosangana zvakare mangwana na anasi, uri musi wechitatu, ndira 30, 2019. Makateerera kustudio 7, nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe, dzamunopiwa nestudio 7, iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemire ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Murongi wemisangano mubato reMDC uye varumiriri vemukobha muparamende vaAmos Chibaya vanosungwa zvakare vachipomerwa mhosva yekuda kubvisa hurumende yava Emmerson Mnangagwa pachigaro. Mamwe mapato anopikisa osangana muHarare nhasi kuti aedze kukurudzira nhaurirano munyika mushure mekuratidzira kwapa kuti munyika muite semakaberekera ingwe. Tichakupaiwo zviri kubva kuvateereri veStudio 7 kuburikidza nemashoko amunotumira kuno imi vateereri. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Murongi wemisangano mubato reMDC uye varumiriri vemukobha mudare reparamende vaAmos Chibaya nezuro vakasungwa zvakare nemapurisa vachipomerwa mhosva yekuda kubvisa hurumende yava Emmerson Mnangagwa pachigaro. VaChibaya vakasungwa mushure mekunge vabudiswa mujeri reHwahwa mushure mekubvisa mari yechibatiso pane imwe mhosva yavari kupomerwa yekuronga mhirizhonga yakaitika munyika masvondo maviri adarika. Kuti tinzwe zvizere, Blessing Zulu Studio 7 abata gweta riri kumirira vaChibaya vaReginald Chidavaenzi.
Taenda kuport kuMasvingo High Court and akapiwa bail before Justice Makosi. Came back to Gweru, tikabhadhara bail rachona. After bhadhara bail, ndikaenda kuHwahwa. Tasvika kuHwahwa, ndokuona kune takamirwa nemapurisa ane two trucks. So achingobuda muHwahwa prison. Achibva asungwa futi. Vakati tiri kumusungira mhosva ye-subverting constitutional government. Iyo redefined in section 22 of the criminal code. Achindiye paperiod iri between 16 December to 2 January. And house number 30 Smart Athlon Gweru. Pama offices MDC Midlands Provincial Offices. The MDC Alliance, aka taura na Lenmo Magorimbo, we are no national chairperson of Zimbabwe Youth Alliance pressure group. In our pressure group, wakarangana ku mobilize national demonstration or national blockade.
Zviri kunzi zvakafamba sei chaizvo?
Vari kuti ma communication iwawa aitwa through cell number ya vaChibaya ne cell number ya Magorimbo. And wari kuti futi wakaitaura ma entire MDC supporter through publication yakaiswa mu Daily News remusi wa 2 January 2019 ine article yakabuda yakanyorwa kunzi we are going to send Mnangagwa packing. Saka ndovari kunzi nekuda kwekuita mhosva idzodzo tamusunga. Saka asvika kuGweru Central abva aditenda.
Saka pari zvino vari kuGweru Central?
Yeah,
mapurisa auya kuzovasunga aya anga aine pfuti here? Saka muri kubvumidzwa kuvaona here pari zvino?
Tabva ikoko tikauya pacentral tikaita caution iyoyi yandiri kuverengerai handinayo.
Gweta riri kumirira vaAmos Chibaya veMDC vaReginald Chidavaenzi vari parunare muGweru naBlessing Zulu Studio 7. Mamwe mapato matatu anopikisa hurumende anoti MDCT inotungamirwa namuzvare Tokozani Kupe, CORD nePDP inotungamirwa naamai Lucia Mativenga ari kusangana muHarare nhasi kuti aedze kukurudzira nhaurirano munyika. Mapato aya anoti atora danho iri mushure mekuratidzira kwapa kuti munyika muite semaberekera ingwe, mauto nemapurisa achipomerwa mhosva yekutyora kodzero dzevanhu. Mukuziya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu Studio 7 abata mutevedzeri wemutungamiri weMDCT Valbert Gutu.
Ichokwadi, pane mapato matatu pari zvino anoburikidza MDCT inotungamirirwa namuzvare Dr. Tokozani Kupe, kouya CORD iri kutungamirirwa navatrust Chikohora, kouya People's Democratic Party iri kutungamirirwa namama Lucia Mativenga. Mapato awa nhasi makuseni nenguva dza11 vachange vane musangano nemivatatu venhau pahotera yeHoliday Inn muno muguta guru reHarare muZimbabwe. Vachange vachipatsanura zvakati wandei muonero wavo zvavawirirana nemuonero wavo maringe nenyaya yekutaurirana, kana kuti nhaurirano yetingangoti muchirungu national dialogue. Mapato awo ndisingadi hangu kutaura zvakawanda nguva yacho isati yasvika, nokuti vachazenge vachitaura zvakawanda nenguva idzodzo dza11 nhasi mangwanani. Vachazenge vachiparura ivo muonero wavo kuti vanoonawo sei panyaya yenhaurirano iyoyo nezvavanoonawo zvinonge zvingangobatsira nyika yedu yeZimbabwe kuti vana veZimbabwe tive tinogarawo murunyararo, ikonomi yedu ive inobudirira, vana vedu vawane mabasa, mishonga dzatinoona dzinetika idzi violence nezvimwe zvakadaro zvinge zvichigadziriswa.
Kana muchiti nyaya yenhaurirano, makamboedzawo here kuti mutaure nebato riri kutonga here kuti munyika muitwe nhaurirano? Nekuti tinombonzwa dzimwe nguva vamwe vachiti ngadziitwe, vamwe vachiti aiwa haivhiwi.
Ndo chikuru chimwe tisazenge tichitaura, nokuti pane zvakawanda zvinanga zvichiitika. Muchirungu anoti dzimwe nguva kune anonziwo mainformal consultations nezvimwe zvakadaro, asi tiri kuona kuti yemanje mutambo unenge watsuka ropa, tasvika panguva iya yatingangotiyo ngazvichinatsoitwa nemazvo, kana vanhu vangu vachingotaura havo vachingotaura inokonzi muchirungu yacorridor talk nezvimwe zvakadaro. Tanga tichionawo kuti aiwa nokumakuru kuita upenyu tambura kwatiri kuita vana veZimbabwe zvazvinokodzera kuti tiise misoro yedu pamwe chete sevana venyika imwe chete zvizvarwa zveZimbabwe, tigadzirise nyika yedu. So ndingangoti kupindura mubvunzo wako Blessing, hongu zviripo zvanga zviitika.
Avanga vari mutevedzeri wemutungamiri weMDCT Valbert Gutu vari parunare muHarare naBlessing Zulu Studio 7. Sangano rinomirira vagari vemusha wechitungwiza rechitungwiza Residence Trust rinoti raudza magweta aro ekuZimbabwe Lawyers for Human Rights kuti aendese kanzuro yechitungwiza pamwe chete nehurumende kumatare edzimhosva nenyaya yekumanikidza vanhu kuti vapunze nzvimbo dzavanotengesera. Mukuru wechitungwiza Residence Trust muzvare Alice Kuvea vaudza Studio 7 kuti nezuro mapurisa nemasoja vakapa vanhu maminitsi 30 kuti vapunze matakishopu nedzimwe nzvimbo dzekutengesera, vachiti vanoda kuwana zvisisipo pavanodzoka mangwanana anhasi. Muzvare Kufeya vanoti izvi zvakanyanya kuitwa munzvimbo dzeZengeza 2, St Mary's neSeke. Tanonoka Wande weStudio 7 abata Muzvare Kufeya kuti tinzwe zvizhinji.
Tashamusikano vagari vachifona vachitaura kuti vapuwa 30 minutes dzekunzi vapwanye misika nemashopu zvavanga vakaisa kusanganisira maflea market. Saka tazotumawo macoordinators echitezo kuti vamhanye kuno kunzvimbo idzodzo dzaanzi ataurwa Zengeza Seke neSt Mary's kuti vanoona vasangane nevagari. Ndopavasvika chokwadi muvanhu vachinzi topwanyai zvinhu zvenyu mukasapwanya nhasi mangwana tinouya tongopwanya isusu.
vanga vachitaura izvozvo ndivanani?
Pamba ine mapurisa, pamba ine masoja. Zvachitodedzera kuti panhaya achitosvikawo munzvimbo dzakaita sekuzengeza tu kusemerizi pamwe chete nekwaseke kuel kumashops uko kwese kune maflea market. Saka vadaro nezviri kungoitikawo munyika zvekuti vanhu vaakutya zvese nebongo zvozvo riri kungoitika rekuti vanhu kana kufamba chaiko vaakutya vanhu vangozviona zvakakodzera vapwanya. Asi kutaura chokwadi isu sevagari tikuona tikukumbiriso kuti dai government yapindirewo pamwe chetewo nechitungwiza municipality kuti vatiudzone kuti hapana resolution. Tataurawo nemakansela tichivabvunza kuti pane any resolution yamakaita here nezvekupwanya zviri kungonzi its directive from the government. Saka ikumbiriso kuti central government inzwisiso nekuti vagari munyika hamuna mabasa.
Pane chikonzero chapiwa here kuti vapwanye mashopu avaya?
Aiwa hapana, because dai pamba ine chikonzero dai tichitaura kuti mapurisa tomboti chitungiza municipality council negovernment dai vakauya kuzotaura nesu kana kutipo edialogue yekutaura kuti totaurirana. Togara pasi totaurana kuti pamuri kubviswa tiri kubvisai muchisa apa tichikuisai apa hapana. There was no dialogue.
Zvino imimi muchasvisa shoko here kukanzuru kana nekuhurumende zvese?
Hongu ipapa tatonyera matamba ataita ende we have engaged our lawyers, Zimbabwe Lawyers for Human Rights.
Vanga vari mukuru wesangano rinomirira vagari vechitungwiza rechitungwiza Residence Trust Muzvare Alice Kuvea vari parunhare kuchitungwiza Natanonoka Wande weStudio 7. Iye zvino tombotarisa misoro yenhau iri mumapepa nhau yemunyika. Bepa nhau reHerald rine musoro wenhau unoti mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nevatevedzeri vavo vaviri vakasangana usiku hwadarika nechikwata chebato reAfrican National Congress rekusouth Africa vakachipira mamiriro akaita zvinhu munyika zvichitevera kuratidzira kwaitungamirwa neMDC kwakasiya zvinhu zvakawanda zvaparadzwa. Bepa nhau reNewsday rine musoro wenhau unoti kuenderera mberi kwekushungurudzwa kwevanhu nemauto zvichitevera kuratidzira kwakaitika mazuva adarika kunonzi kunogona kukanganisa urongwa hwekuti paitwe nhaurirano pakati pavamunangagwa navanelson chamisa veMDC. Kwozotiwo bepa nhau reChronicle rine musoro wenhau unoti zvizvarwa zvezimbabwe zvinomwe zvakafa mutsaona yemumugwagwa muBotswana zvichitevera kubva kwevhiri pamotokari yerudzi rweToyota Hilux iyo yaimhanyisa uye yakanga yakazarisa. Vamwe vanhu vanomwe vanonzi vakakuvara. Iye zvino tombonzwa zviri kubva kuvateereri veStudio 7 kuburikidza nemashoko amunotumira kuno. Mashoko aya haanei neStudio 7 sezvo achiratidza maonero pamwe nemafungiro evateereri.
Dzauya vedu vemuZimbabwe, dzauya. Ishi, ndakatobvika kuZimbabwe panyakanyaka yaya, izvi ndakutopunda muSouth Africa. Ishi, zvemuZimbabwe havisi kuita. Hamene kuti vakuru vachanoshamisa sei, iyo vamunangabwa vachona, ishi, hama dzedu dzopera. Taikumbira Studio 7 mutibatsire, wei tatambudzika.
Makadii vashamarari veStudio 7, tinofara zvikuru nechirongwa chamunotipa. Ndimi munotaura nhau dzinoitika dzemandorokwati, nhau dzechokwadi. Saka tinotenda nebasa renyu guru ramuri kuita. Zvakatibata chaizvo zvikuru kusiiwa negamba rinonzi Oliver Mutukudziro. Asi kanyanya kundibata zvikuru kunyanya inini ndechevanhu vezano avo vanorapidza mutungamiri weMDC kuti aende parufu. Ndinyaya yekuti Oliver Mutukudzi akanga asiri munhu wezano, akanga ari munhu wemunhu wese. Saka iwo aifanira kurapidza munhu kuti asvike anatenda funeral yemunhu anova ndiye munhu aifarirwa nevanhu, kurakidza udesperate wave uyo. Ndenyaya yekuti Oliver Mutukudzi hausi mutumbi wezano, saka vaifanira kuwana mapowers kurambidza mumwe munhu kuti asvike parufu papo. Dai ronga rufu kanzi rwevanhu vavo, masupporters avo, aiwa anga vaite zvavo zvavanoda ndekuti zvovanhu vavo, kwete kuti zvovaite zvavanoda pamunhu wevanhu.
ndokukwazisa vashamarari mose kuamerika ikoko. Zita rangu ndini ndinoitwa Solomon Zunga, kumba ndinobva kuchipinge. Izvezvi ndiri kuno South Africa ndichiti panyaya iyi yanga ichitaurwa naPresident Chamisa itori nyaya itori right maningi, because vanhu vanguru vanyanya vichisungwa tichingonzwa kuti vamwe vanosungurudzwa vanorepwa. Hazvizi zvinhu zvakanaka izvozvo, zvinhu zvinotitwadza, zvinhu zvinotitwadza, zvinhu zvinongoitwa. Ende vanhu veMDC ndio vanongosungwa. Ndokumbira kuti rekodhi mungotibudisirawo vashamarai, ndinokumbirisisa kukumbirisisa kuti mungotibudisirawo rekodhi vambonidzwawo tichingotaura ipapo. Ende zvinhu zvokuti zvinorwadza munhu wese, zvinosuisa munhu wese. Efe munhu atingoti kubva kune vana vadiki kundosvika kune vana vakuru, zvinhu zvinonga zvichingorwadza, zvinhu zvatova kutoitika kumba zvitotyisa. Izvezvi unowu pane mashoko ataurwa navamupurisa Cherijaram, vangangozvirapa havo, but kukanzi pavanhu vanondobata chibharo vanhu, kana kukanzi avarohwa aurava aurava ikoko, izvezvi vanoramba kuti kai haasi masoja. Kana vakarohwa vakaurava ikoko, kunonzi munhu auraya musoja, but sei izvezvi zvichivarambira? Asi zvinhu zvinorwadza. Ndatenda zvangu kumbira kuti mundibudise parekodhi iyoyi.
Yainoneza yandiyo kuti muZimbabwe kuti zvinhu zvinake zvinonetsa, uye zvichatora nguva refu kuti zvinhu zvinake muZimbabwe. Mune chikonzero chokuti kuti titaure chokwadi pane problem, tinotaura chokwadi bhoz dinosungwa. Asi ukange uri munhu anenge achingova munhu kuti anenge achingotaura manyepo, achibhiga bhiga kunyange vanhu vatadza, achingonyeperana nyeperana, ndokutoti zvinji ugonzi pamwe ungatonzi pamwe uri munhu ari right. MuZimbabwe kana uri munhu ane utsinye, uri munhu anoba, anenge achiita zvemadhiri dhiri, unokwanisa kusurvive.
Vakuru vestudio, vakuru vestudio 7, tapota, tinoda kukumbirawo kuziva kuti nyika yedu ichanaka here, endi uye ichanaka zvarini, nekuti munomwa tiri muSouth Africa tiri kushungurudzwa zvisikaiti zvakaomarara chose. Tinokumbirawo mutibvunzirova ivo vamunangagwa kuti vari kurongei nezvenyika kuti inake. Hatisi kufarira kushaenzera kunoku, tiri kuda kuseenzera ikoko kumusha padhuze nemhuri dzedu. Saka tinokumbirawo tizive kuti zviri kufamba sei. Please vestudio tapota, tibvunzire iwopo. Ndini vaZakaria Stole.
Tinotenda vateereri vose veStudio 7 vane mashoko atashandisa muchirongwa chino. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vatungamiri veEuropean Union vati havaone mutungamiri weBritain amai Theresa May vachiedza zvakare kuita nhaurirano pamusoro pezviga zvekubuda kweBritain mubatanidzwa uyu muna kurume. Iran inenge iri kuwedzera huvepo hwayo mune zveumhizha hwekufambiswa kwemashoko kuburikidza nekuba mashoko anozobvumidza vasori vayo kutevera vezvematongerwo enyika pamwe nevemabhizimusi vepamusoro kusanganisira nevamwe vari muAmerica. Boka reZimbabwe School Examinations Council kana kuti ZIMSEC rakazivisa nezuro kuti zvakabuda mubvunzo dzeordinary level dzakanyorwa munambudzi gore rapera zvave kukwanisa kutorwa muzvikoro zvose zvemunyika nevakanyora bvunzo idzi. Gwaro rakaburitswa neZimsec rinoti vanhu vave kukwanisa kuonawo izvi padande mutande ravo rinoti www.zimsec.co.zw. Gurukota rezvedzidzo muzvinafundo Paul Mavima vakati bvunzo dzegore rakapera dzakafamba zvakanaka chose uye dzinokodzera kupembererwa. Ivan Zininga weStudio 7 abata nyanzvi mune zvedzidzo vachitungamira sangano repTUZ Dr. Takawafira Joe kuti tinzwewo kubva kudivi revarairidzi pamusoro penyaya iyi.
Hongu mari zvase olevhu abuda, endi semakore ose zvinoratidza kuti varairidzi vakaita basa nemoyo wese, nekuti overall pass rate inotaridza kuti yakabva pa27% ikasvika almost 33%. Saka zviri kuratidza kuti varairidzi Ungu anaita basa maiso kwazo nyemba kusadzarungwa vanotungamira hurumende havaoni chidokwa dokwa chekuti varairidzi varambe vane shungu dzokudzidzisa vanoda kutofrustrate varairidzi. Saka uri kuona kuti kushungurudziwa kwavarairidzi vanoita basa ravo zvakanaka asi vanoshungurudzwa hameno kuti vanoda kuti tiswe kupi. Asi kana vanhu vachida kuti nyika iende mberi zvinodawo kuti vakoshese basa rakanaka riri kuitwa navarairidzi.
Kushungurudzwa nekutambudzika kuri kuita varairidzi uku kunozosiyawo ivo vana vechikoro ava vari papi?
Zvikuru sei vana vechikoro vakaonawo varairidzi vavo vachishungurudza vachirohwa pamberi pavo kana kuti vachidamwa vachimhanyiswa pamberi pavo havazovino nerespekti kuvarairidzi vacho ava. Ndo zvimwe zvinopa kuzoti vana vechikoro vasazonyanyisawo kupasa zvakanaka nokuti vanenge vaona kuti murairidzi munhuwo nje kana munhu asina basa. Isu rati varairidzi vave nedignity vakoshese kuti vana vechikoro vaonewo kuti varairidzi vanhu vakakosha vanovapa dzidzo. Zvino kana murairidzi angoita sekampumburuije zvako pafishi kasina nyama zvinongorevawo kuti navana vechikoro havamurespekti. Havafani kutukwawo pamberi pavana vechikoro vachinyadziswa namamp kana vamwe vemazotongerwo venyika mayuta. Kwete, hatifani kudaro. Kana tine nyaya navarairidzi tinofanira kuvatreata zvakanaka tichiendawo through maresponsible authorities avo angava madistricts angava maprovince ingava head office. Kwete kuti munhu anongoenda pachikoro ototi line up maticha apa ndanzwa kuti nhasi hamusi kushanda basa muri kuregerera pass rate. Izvo zvikoro zvichiratidza kuti vana vari kupasa zvakanaka. Saka vana vanozoshaya chiremera navarairidzi vavo, dzidzo yozoshaya chiremera naivo vachazopasi zvakanaka.
Nekuenda mberi kwenyaya dzanga dzichiitikawo muindastiri menyumu, pane zvitsva here zvamungadewo kuzivisa veruzhinji?
Zvitsva zvatingangozivisa veruzhinji ndokuti ramangwana iri tinofunga kuti Wednesday rive zuva rokuti hurumende iuyewo neofa iri nani kuvarairidzi. Nokuti tanyanya tatiwana masvondo matatu tichingoita zvakiti nagonzo tichitandanisana. Asi tinofunga kuti hurumende ive neofa yakanaka, tive tinotaurirana tinotapanaurirana totenderana kuti zvikoro zvikwanise kuenda mberi mune zvakanaka. Tisatambisa nguva yokuti varairidzi vadzidzise nokuti vana vechikoro vadzidze.
Vanga vari nyanzvi mune zvedzidzo vachitungamira sangano revarairidzi reptuz Dr. Takawafira Zhou vari parunhare kumasvingo naIvan Zininga weStudio 7. Mutungamiri weAmerica vaDonald Trump vakatambira kukokwa kwavakaitwa nemutauriri wedare reparamende amai Nancy Pelosi kuti vazonotaura kuzvizvarwa zvenyika iyi paurongwa hweState of the Union nemusi wa5 kukadzi. VaTrump vakanga vachifanirwa kupa mashoko avo kumhuri yeAmerica nezuro, asi vakatadziswa naamai Pelosi avakaramba kuti mutungamiri wenyika ape mashoko ake panguva yehurumende yeAmerica yakanga yakavharwa nekuda kwemakakatanwa ari panyaya yemari yekuvaka mudhuri kumuganho neMexico. Muchikamu chino chatinotarisa zviri kuitika muno muAmerica, taita rombo rakanaka rekutaura navaFrank Guni vebato rezano PF vari muno muWashington DC avatishanyira kuno kuStudio 7.
Aiwa, tinoona sechinhu chakanaka kuti hurumende yemuAmerica vari kuedza kubatana vachitarisa zvakakoshera nyika yavo vomboisa zvematongerwo enyika parutivi. Nekuti State of the Union yaifanira kuitwa nezuro, asi yakazenge yaiswa parutivi nenyaya yekuti vaitadza kuwirirana maererano nezvebhajeti zvanga zvichipindirwa nezvematongerwo enyika. Asi tinoona kuti vakuru ava vaisa nyika pamberi kuti vamboisa kupesana kwavo mukutonga kwematongerwo enyika parutivi kuti nyika ienderere mberi. Saka tinotarisira kuti vaTrump vachaenda vonoita basa ravo rokurakidza kuti nyika yeAmerica yakamira sei sekukokwa kwavaitwa namai Pelosi vanotungamirira daro remakurukota kuparamendi yokuno kana kuti Congress.
Vaguni, tinoona kuti iyo nyaya yeState of the Union address kana kuti yekuti vaTrump vanga vachitaura kumhuri yeAmerica ndeimwe yenyaya dzavanga vachishandisa mumakakatanwa avari kuita enyaya yemari yemudhuri wekuMexico neAmerica. Tingati here kuzotseketudzana kupane mumwe arigo akadyiwa apa?
Aiwa, sema wanere tingataura kuti zviri pachena kuti Mai Pelosi vanenge vabudirira mukutsika madziro munyayai. Nekuti vakanga vakati kana hurumende isina kuvhurwa, vashandi vehurumende vasina kudzokera kubasa, hapana nharira rudza vachaita na vaTrump. Saka sezvo vaTrump vakabvuma kuti pambovhurwa hurumende kwemasvondo matatu vachitaurirana zvakureva kuti Mai Pelosi ndio vapamusoro maerera nemakakatwa naaripo.
Trump wakawimbisa kuti kana panopera masvondo matatu vakasawana cheuviri vanovhara zvakare manga mapazi ehurumende kwenguva isina kutarwa. Tingatarisira here kuti zvingaitika izvi kana kuti nhaurirano dziri kunzi dziri kuitwa kuseruko dzinogona kuburitsa chimuko?
Semaonero atiri kuita tinoona sekuti vachawirirana zvavo. Kutaura kwavaTrump kunenge kuya kunonzi paruzhinji kwekufadza boka, asi vachiziva zvavo kuti nyaya ipere kutoita kuti vagare pasi vachitaurirana. Kune vanhu vari kutaurira nerweseri vekudivire kwavaTrump, vekudivire makurukota vekwaMai Pelosi vakasarudzwa nevanhu vari kutaurirana. Saka tinoona sekuti kupedzisira kwazvo vachangogara pasi vobvumirana, asi Mai Pelosi vanenge vari kutaridzika kuti divi ravo ndo richabudirira zvakanyanya kupfuura ravaTrump.
Vebato remaRepublican muri kuona vari kutsigirawo here vaTrump mumakakatano aya?
Sekuona kwedu ndofunga ndo zvaita kuti vaTrump vanenge vaita sekuti vatikundwei, nekuti vekubato kwavo vazhinji havachafara nedanho ravanga vachiramba vachitora vaTrump, nekuti ranga rakushoresa bato ravo remaRepublicans kuti vashandi vehurumende vari kushaya mari dzavo dzemuhoro nekuda kwemudhuri usina chaunobatsira America kana takatarira mberi kunoenda. Saka bato remaRepublicans vanenge vasinganyanyi kutsigira vaTrump munyayai, kunyanya kurwadziwa kwanga vakuita vashandi vehurumende.
Vanga vari vaFrank Guni vanove chizvarwa cheZimbabwe vari nhengo yeZANU PF muno muWashington DC, vari pano pamuzinda weVOA muAmerica.
Ndanzwa merekurira
esi
yapane watakunofushira
diani
watungamira diani wafunganwa tichenesera nzira hazvitedzembe nyama zvinotidzimba pakati pehana chokuita hapana
pava
kungomirira mhere
yamangwana
munotifudzire napanorwadza moyo. So matora ambuya matora sekuru wapana kacheche kauya. So matora mukoma matora mtati yenama wandicha egona. Misozi yenda chie manja sata kumba. Tumira ingi rose netontakura. Iri ngozi eipa ita atana nguya. Iri njozi yandi kurira ama indagura. Diani ya chandi naira. Hama the pet koma chaira. Daisi mbofunga nicha chaira. Wedenga dai mandi daira. Yakungenzi mboye kutandarira
yekutandarira
nguva nenguva tongowanikwa tichidzoka setate yariva
kasetate yariva
ndanzomere kurira esi yapane watakunofushira
watakunofushira
diani watungamira diani wafunganwa tichenesera nzira
chenesa nzira
hazvitedzembe nyama
aiwa.
Nako kambo panorwadza mwoyo kubva kuna Wingi D aina mushakabvu Oliver Tukumtukudzi. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu. Sezvo nguva yedu yapera, timbotarisa musoro yenhau dzanhasi. Murongi wemisangano mubato reMDC uye vari mumiriri wemukobha muparamende vaAmos Chibaya vanosungwa zvakare vachipomerwa mhosva yekuda kubvisa hurumende yavamunangagwa pachigaro. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu. Anokuonekai ndini Jonga Kandemiri, ndokusiyamina nditungamiri Nkomo.